Neraka Nakamuri Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu 9/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo ri. Mumiriri wembare muNational Assembly Vastamen Chamisa pamwe nevagari vembare vanoti hurumende ngaivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika. Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Tichakubva izvi rekubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo rimunyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakatendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura, pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasvingo nhasi, mutevedzeri wasachigaro weZEC vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori, nekuti chinhu chinopondwa hachimuki, chinofa. Ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo, nekudaro vanhu vanofanira kumhan'ara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi, kurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana-siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yeZEC nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika, hurumende yakagadzira komisheni yeZEC uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori. Uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa, nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura neStudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri, vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reTransparent International Zimbabwe kuti TIZ vasanewo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti Corruption Perception Index, mazuva aipfuura aya makore apfuura taitoskowa mazvibodzwa zvakati wandei, asi gore ratopfuura takaona turamba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edu.
Watu uore munyika, unuwanika pakasiana siana, kunyanya mapazi ya urumende, kuzipatara muskoro, pamwene kumatare ezimosa, izi sirupita kutibano watambure. Izi zatini wane mungwe mgariwe kumasaba, wa John Piri awangawari pamsangana uyubati, uore utatisa kuwa nisaba na wavo mapasa munyika.
Panyaye corruption irikuitwa nasi zvinhu zvakanaka chaizvo kuti zero tolerance pa corruption but at the present moment corruption imuno mudoma yakanyanya kuti one day
nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine huori hwakakwiririsa pasi rose izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years United Nations against corruption sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhingamupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose zvimhingamupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro pakucherechedza zuva rekurwisana nehuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nhasi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana nehuori pasi rose pamabiko aitwa neBureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs muWashington DC. Vanhu vasere vari muchikwata ichi icho chinosanganisira chizvarwa cheZimbabwe amai Janet Zhou vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira kufumura pamwe nekurwisana nehuori. VaBlinken vati nekuda kwechido chekurwisana nehuori mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatara hondo yekurwisana nehuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika. Vati nechikonzero ichocho America yakabatana neTransparency International svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weInternational Anti-Corruption Conference. Mumiriri wembare muNational Assembly vaStarman Chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedzanhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vashanyira nzvimbo yembare nhasi vaChamisa vati hapana utsinye hunodarika kuvhara musika wemupedzanhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika, vana mari dzeChristmas, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere, vari kuiswa matiyegasi, vanomwa mapirizi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuzotengesera mberi yamedzimba dzedu. Market isingashandi. Saka tichikumbira kuti market ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvimatongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwe.
Market has politics. Market has tricks that has happened. Market international market. Chiraro va Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda market. Saka chiri kuoneka kuti market ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa vachiti nzara haine nekuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vashora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rinoremba re7 tatambudzwa. Unoita ungu wakaenda kunze kwenyika kunooja. Madzimai hatizi kutyiwa, tiri kusechwa mazamo kuti mune mari. Kana ukaona iri foni motora. Tinokodzera here kuti mukadzi womunhu anobatwa zamo rake. Propati yeumwe munhu.
Mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanhamo zvichitevera kushanya kwaita vachamisa vachamisa vauza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
VaHove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania vanhu vamumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muno Marere Metropolitan Province ndataura tikati tine zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression ne epilepsy and oma conditions ari kunyanyira kuno kwarare Metropolitan Province tichitarisa kunyanyanya kuma psychiatric institutions edu.
Mumwe vechidiki Rafarai Gutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutoti vakwanise kunzwisisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei uyezve kuti vakuruwo yedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu sevana vechidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka zvinova zvinotibatsira zvinotikwadza muupenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline inowanikwa iyo pawhatsapp +26 3 0771 611 311.
Tanga kwegore rino mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanyoshandisa zvinodhaka izvi kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiriri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Africa inge mudzimai. Africa yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndokuenda ku Washington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge marriage wenga ari kushungurudzwa nekutorerwa vana vake kubva kuke yake nenhau yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tokuenda ku Washington DC kuti toda kuti mutione kuti madzimai tiri pano. Kana muzopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakurukuru venyika vakutonga nyika. Vanhu vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana neyouth. Ndo zvatiri kuenda kuWashington DC. Tokuendawo futi kuWashington DC kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi. Tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa. Tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa. Asi takanyanya kukosha, tinobatsira kuti mhuri dzevana veAfrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuWashington DC uku?
Tokuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizimisi, kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure. Vakadzi, vana neyouth. Tokuenda kuWashington DC nekuti tine maprojects achida kunzwawo kuZimbabwe. Vautenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanozvisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko. Asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuWashington DC ndine timu yandinoshanda nayo. Tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding. Tiri kumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tokushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yeTexas. Takataura nemukuru mukuru wecongress wekuTexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between Zimbabwe neTexas. Tinoyenze sister city.
Vanga vari mukuru wesangano rePumulani muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu reWest Sumatra kuIndonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri mudhorobha reSawatuno. Mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri rePadang. Vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neIndonesia National Search and Rescue Agency yaratidza vanononora vanhu vachitakura vapona kubva mugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi. Mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweAmerica reTexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekuRussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo Victor Bout chichidzoserwa kuMoscow. Griner akaendeswa nendege kuSan Antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake muJerry kuRussia. Nyaya dzekurwira ushe, usadunhu neusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonaland west pamwe nenyika yose. Dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe. Vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwaushe chidziva mudunhu rezvimba, mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. La Cosmas Mandaza, mutauriwe mhuri kwa Mandaza, ine dzimba nhatu dzinochinjana usho kwa Nyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcha Mandaza, kuti vatsive vaClaudius Mandaza, vaizivikanwa saishe Nyamweda, mudzviti wenzvimbo yavo, vavakangoti vatomu, pamwe nasachigaro emadzishe mudunhu reMashonaland West, ishengezi, vakagadza vaNobert Mandaza, vachipesana nevakawanda mhuri iyi.
Karupira nyaya ndepekuti DA na chief ngezi vakagadza acting chief vari vairi acting chief mwana vana madzibaba acho ari kwavana kuziviswa kana izvo dzisi vedzimba dzibashani yedimba dzuri yafoto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo ini akagadzwa vanhu vanga varamba chinhaupuwe baba acting chief.
Vamandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa ehushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo.
Vabo vacho vanyakwa ehushe vachanga dzina kugara umuse aita zvinenge zvekubhadharana nana Tomo.
Vamandaza vanoti dzimba nhatu dzinochekwa maringa pasi chidya usavi nekwa mudziviri ndidzo dzinochinjana ushe kwanyamweda. Vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland West vaPeter Paspanire vanozivikanwa saIshengezi. Ishengezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari. Vanoti vakagadza mwana waIshe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwanyamweda.
Vakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvimeta moorishana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri komatii mamira amopedza kuekta mochifambira nyaya dzekuti paite zabusendi zvichizvo.
Ishengezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwachivero mashayamombe nehwekwachidziva. Makakatanwa eushe hwekwamashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti high court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saishe mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka haiko tiyakabva yamisa mambo vayo kuti bvumira ikushanda asi ndi mambo havo vachiri mambo vanongofanana nevavo bati vakatoreva tuwa mota yavo ndobvayanhungaipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematasa.
Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuchina mushure mekunge zvarova ishe Nyamweda vanoti hurumende kuburikidza nevana mudzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda nderuku and so forth and family trees are discuted there.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesa vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayiwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. Vakarengesa vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa yeumambo dzakatekeshera nenyika asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwanegomo kumazowe nehwekwabushu kushamba.
Kushamba vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saishe bushu. Vamusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive ishe bushu vashobushu muna 2016. Kumazowe vaive ishe negomo valashiya tsitsinde vakaripisa vave mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva pomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
pamutambo wekwata finali yekutanga uchiri kutambwa mushure mekupinda muextra time pakati peBrazil neCroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwata finali uriko na 9 manheru ano pakati peNetherlands neArgentina. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe vaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana arutamba kuzi inini daigona chukuo kana nanasi andisi mdaka pusa stirik saka iwa pawa ndavaka anzuwa nikiti ndabda kutengiru wa mtari wa ingo it's a passing passion ya huyo isha kufuna mwana mwana ndimandi nonda nizagure pamsoro pamsoro nchanga mire andi divana vanda gazara vatemure aiwa vananguwe
Meruzhinji vari kutambira nasei nemumhanzi wako.
Yeah, music iri kutambirwa zvakanaka. A lot of people tingatoita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti ma songs edu andiconvince kuti usongo mbendeiti.
Vaunotiwa vanhu vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndivanani.
Kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira. Ndo vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana. Chitanga kuridza gitare pano vanhu vaitondi inkarijawo. Mwezi iyoyo yaunongochiita pano munhu anoda zvekuti azinenge vabuda. Zvinenge zvakufamba. Kwozoita ende unonida vanhu vanokusungisa ava. Zvakasiyana siyana ma different stages of music mashuromo va Mutukudzi vaindisungisawo kuti amwana chinga tinogona kutoita then kumashure kwacho kuchitanga there are people like Sawirongwa ainzi Benson Mukwende aindiinkarijawo kuti ndidzidzire gitare rake saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
angade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi Sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere Sarungano it was terrible then vanoda number tinowanikwapa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare ngaruwande kakaitwa na Sarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa avatumwa
zvekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare ngaruwande wamuri Rugare ngaruwande wamuri Chekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare ngaruwande Rugare ngaruwande Rugare ngaruwande Rugare ngaruwande
Tinotenda Sarungano ramba uchiendera mberi nenyaya dzemimhanzi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai, tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa, saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka ine mufaro, ndine Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gaino Saidi.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakulisuku le-UN Anti-Corruption, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha ezilwane ngenxa ye-corruption. Ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sesiqedile kakhulu sibi njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu jeni i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora. Saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-German. Yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama nemitshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezana uPF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Buliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afrojazz uJays Marabini oke wagula okwamagama ekweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela, kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe lolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakulisuku le-UN Anti-Corruption, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha ezilwane ngenxa ye-corruption. Ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sesiqedile kakhulu sibi njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu jeni i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwa amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabazi abantu abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe iziningi lama-qualifications kuya-affecta ama-ordinary citizens izinto lama-qualifications abala access to imisebenzi yonaleyo.
Umnumzana Kuzipha Murapha ongumsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huri.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Sifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munache Mtuta webandla leZANU-PF uthi noma nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eZimbabwe zikhitshwe ukuze ilizwe liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF ngoba imbono amaphupho pheceleze esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube aseze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Kuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababekuhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fanny Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathele inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMasvingo lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparency International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Legvi owaseBrithani, uErnesto Savona oItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa wekilinika yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli webulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne diaspora sabaloncedo kakhulu sacina sithole idona from iGerman yiwo abasicedisa kakhulu ikliniki zehama nemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over amaGerman then bayehanda kubaba induna yethu chief Kambo yayimele isivulwa zangisavulwa ngoba uMP ubaba uNdlovu wayengekho wayese Egypt bele kusebenza babehambela ngawo. So saba lesolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister we-tourism. Ikomiti iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngayo ngendlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenzi siyakha iklinika le. Sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo. Sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogamu. Sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places, kuma-district amanye. Kodwa sibazi le sithole ukuthi bonke bagqoke iregalia yezami. Kodwa ekliniki yakhiwa i-community abantu behlangene. Wasukuma wakhuluma uNqobizitha Ndlovu. Okusimazele uNqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu. Abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa. Wasekhuluma usephakami uVice President. Uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter, akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona. Abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isiNdebele. Wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki sivuliwe sebe siyakudla bathola kusela nyama, inyama iqedwe ngamasotsha, iqedwe ngabantu ababuya kachana. Izakamizi zecommunity abayibo abayakhiklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho. Sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele size dingane. Abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga, ama-business people abadlanga, kube yimvokovoko nje esihlanganisa abantu bezano. Sebethaya amatoyitoyi pasi naningi pasi lobani. Engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu. Laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo. So abantu bakithi abajabulanga, abantu bakogambo, abantu bemachinge, abantu besinotsi, abantu bentoli, abantu begoba, amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso. Bayaphile basebenzela abantwana bakankulunkulu. Into abayenzele ezana abalangani, even isivi lamanye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo.
Umnumzana Solani njemnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni, ukungani kuhle kwezulu, ubhubhane lwe-COVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende weTaliban laye usengeze lokhu kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lwe-United Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilitshumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elitshumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika $1 billion, kuxwayisa umnumzana John Kelly, umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo, kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo, okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke
sazi, kutsho umeluleki uKelly. Uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan, ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhathana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini. Nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan, ilizwe kalisoze lanelise njalo ukuphakama okugcweleyo. Lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho, umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo. Alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo, bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan, kutsho uKelly. Ngenyanga kaMpandula, unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience. Umanyano lo ngokaZulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo. Elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi. Ngenyanga kaNcwabakazi, elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan. Sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo, elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup. Kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama-quarter finals, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 le-Arenal uJames Makhaya uthi phakathi kweFrance leBrazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusibekho lula kathesi, ama-team away aphumile sokusela ezinkulu kuphela, but anyway i-World Cup le nginika iFrance nakuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final le nginika iFrance or iBrazil. Ya yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha ama-levels mbijana weplay but between them ikhona ezawina nyakwazi asazi ino ibhora liyasurprise akungatshintsha but eyi ziyathatha zonizo.
Ohlala edolobheni lakobulawayo uTiny Chuma uthi yena elasengilandi yilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
Nombani i-event izothatha ikhapu because my gut feeling is telling me so, and everything, my players, they are so strong, and I believe that these guys are going to win, and because I watch in the English Premier Football, so I like in England, so I am sure that it's going to win. Viva England, viva!
Osakulayo Justice Ibanda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka.
Portugal potential ukuthi ithathe World Cup because many players there abaningi badlala ama Premier League which are more advanced, abantu abaningi ale competition eningi, so they are exposed to the pressure naliyana e World Cup. Morocco singaba le chance but Morocco I take the team and but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup, so maybe i pressure yona siyakwazi ukuthi ibabulale.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-quarter final ngagoqela ele Croatia lona elidlale le Brazil, ele Netherlands lona elizadibana nele Argentina ngehola lethuba mune munye namhla ebusuku. Kusasa ngomgqibelo iqembu le Morocco lizatshana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama, kuthi ele England lizadlala lele France ngehola lethuba mune munye ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Friday, my darling, what a Friday, I'm seven to forget it.
kuli viki kuhlelo Woza Fridays lo mculi olodumo kungoma ze Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJays Maravini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile. Asizweni exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Amuye kavangana wenala ukona Amuye kavangana wenala ukona Lizo yami yakulangazele Nabuzobuya nini wenu lobambolwa Tina sofatane wenu lobambolwa
Ijakhala omahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside. Nanga ukhwathu selicino kwelitshe selibuye lelidlikizane yedlalade. Yekela sikhumbuze ngomculo wakhe.
Umculo wakhe nje uhlangahlanganisa imiculo etshiyeneyo eyesintu eyakhonapho kwelakithi emathebuleleni. Lapho ezalwa khona kakhulu ugogo Dlamini Hlaba ethwala amalanga ndawana amajiyampunzi. Ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba njenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugogo Dlamini isigaba sakithi lapha lenyoni khumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala. Yikho ngikhulile kukhona selisinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi.
Umaravini selamadlalaje alitshumi 10 kuhlanganisela asiphathelelana namhlanje imumetheni leli dlalaje Jays
i-albhamu leli lithi xola albhamu elilengoma ezingathi ezilitshumi ezimnandi kakhulu ngaba noproducer ovela kwele South Africa kuthiwa ngunathi Mpanza onguyeproduce i-albhamu ngasebenza nekaruru negitari kwenye ingoma ngasebenza negroupu ekuthiwa amaqaqa ya so yibo abantu esebenzelabo kule albhamu ihle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kolo wakhona apha kobulawa
ungabokhala wena yelele umjali wakho uzonqobe thula sizwe ungabokhala wena yelele umjali wakho uzonqobe thula sizwe thula ungabokhala umjali wakho uzonqobe thula sizwe Ungabokala mdali wako song Hakuchulasezwe
Mabokala we
Mabokala mdali
Ukugula kukaThezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Ngibonge uNkulunkulu ngakho konke ngempela omdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu. Ngibonge kakhulu kumuntu ozizileyo ongichasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami nemuli yangakithi ekaSihawu. Lo ebelika ukuba ubaba nomama abangixhase kakhulu labakhosikazi abo nabantu ababo imbonga kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula owangincusa e-State House ukuthi khona azokuza ukuthi uyini okuhluphayo.
Hilo indlaza lika Jays Maravini esiliphethe namhlanje. Abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakho.
Kulu kandaba. Ngicela yonke indawo ngikhona kuFacebook, ngikhona kuTwitter, ngikhona kuInstagram, ngikhona kuYouTube. Bantu bakithi hambani liyofika lifinyelele lapho lifike kule ndawo okuthiwa yikulayikha nakusubscribe nokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona lumculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza ukuqhakathekile lesuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usisekele umculo kaJesu Marabeni kuthi ukuthi kuzisekela wena ngokwakho ngokwemvela yakho la ngoba nguwe kwakho
noma ungase ubhekane nobunzima mnganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke impilo yakho utsho njalo ke uJesu Marabeni udlalela ngexola uye bese la ukuhlela woza Oh, Friday. But I'm not Nandi. I come along with the Jesus band.
Wazoba mnandi umculo kaJesu Marabeni esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxalo Ezra Jesus Banda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Sengeke hlukani isihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. uZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola abebandla lezano PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimo magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibane ni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakare Zimbabwe.